chekutanga jonga toda kupa kutenda kukuru kubodi ava Robin Vela ndava vanhu ivava ndivo vanhu vanga vakagarira mari nevashandi dzinokontributwa kunasa mari dzinofanira kunge dzichitambirwa nevashandi vanenge vava pamuzvandigere kutaura kuno kwatiri kuita mushanda anopiwa $40 mumwe anenge achibva masvingo mumwe chipinge mumwe kupi maPOSB haasi kufangishana saka vanhu vanotokwira mabhazi kuya kutotora mari munhu anoenda asina kana chinhu asi voona kuti varume vava tiri kutaura nezvavava ndo vanga vachitora mamiriyoni emari ma11 million 12 million vachiisa kumabhanga eshamwari dzavo aya anenge atadza kushanda mune zvakanaka eti the expense yekunge vachibatsira vashandi vanga vachiisa mari iyoyo dai vachikwanisa kuzobvisawo kana imwe mari vachienda kumasme kuti ibatsirewo vashandi vanenge varetire kuti vaise maprojects kuti vakwanisewo kana kuisa dzimwe mari muzvipatara kunova ndo kunorapwa vashandi ndokunorapwa vana vevashandi zvese zvazviko mari dzanga dzichingoiswa kumabhizinesi saka uyu mufaro mukuru watiri kutambira
tinoona kuti dambudziko iri ranga riri dambudziko ranga rane nguva richibata vashandi munofunga here imi kuti rinokasika kugadzirisika nekudzingwa kwaitwa utungamiri hubasi
rinokwanisa kugadzirika nekuti mukatarisa kana muchiita realign mainstitution motanga kubvisa vacho vanga vachikonzeresa zvinhu ingamupinyiko zvakunobvisa taakubvisa kwaitwa vana matiza ava nanavhera nananananava kwaakuunzawo vanhu vakavanyowani vatinotarisira kuti vachanyatsokuvhetwa isu sevashandi tine steki nasa inoumbwa nevashandi vashandirwi nehurumende isu tisi tine bigger steki tichatarisa kuti bhodhi iroro rine vamiriri vedu vatakaita ikoko vanenge vachivhetawo kuti vanhu vari kuuya vane unyanzvi here hwekushanda basa remapensionari vanhu vari kuuya vane unyanzvi here hwokuziva zvido zvakatarisana nevashandi vanhu vari kuuya vane unyanzvi here hwokuziva zvinhingamupini zviri kusangana nenyika yedu takatarisana nevashandi saka ndokugadzirisa kwatiri kutarisa kuti kuchange kuchiita ende tinotarisira kuti vanhu vachange vachiiswa nebhodhi ichaini vanenge vakatarisa zvikuru sei kuvakira vashandi dzimba dzinotengeka kuvakira vashandi zvipatara zvinogona kuti vashandi varapike zvakanaka kugadzirisa migwagwa ndo munofamba nevashandi uye kutenga motokari dzinotakura vashandi kuti vaende kumabasa tisa mapuraiotis avo ikoko uyewo kuti mari dzavo dzemudyandigere vari kutiwo mari ine nduramo ine tarisiro ndo zvatiri kutarisira izvozvo
saka imi sevashandi muri kutambirawo sei bhodhi idzva riripo tichionawo kuti pane utungamiri hutsva hwebhodhi
bhodhi idzva iri tiri kuritambira nemaoko marefu nemaringe yekuti tikatarisa vanhu vakasekondwa kubhodhi iri nematripartite constituents anoti isu vashandi maemployers nehurumende takaedza nepose patinogona kuti tiise vanhu vane unyanzvi hunonzwisisa mafambiro anenge achiita mari dzevashandi kunzwisisa mafambiro anenge achiita mapurogiramu enasa